Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21 2024 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinenge tasvika pane zvataitemberera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazigi yapera kudhindwa.
Chitambiraika mari yenyu kumagarages kwesiwok hurumende iri kuramba. Right. Saka zigi inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki enova hurumende. Isu chedu chii pamuchatodho ndine bere.
Asi vamwe vanoti mari iyi kupedzera hoko padehwe retsindi. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambuka nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yatodhindwa uye yangomirira kutanga kuparurwa nemusi wechipiri svondo rinouya. VaMushayavanhu vazivisa mashoko aya kubepa nhau resandemeo nhasi. Asi mari iyi yatotanga kukonzera gakava guru munyika vamwe vachiti kupedzera hoko padehwe retsindi asi vamwe vachiti inoshanda. VaMushayavanhu vanoti vane chivimbo chekuti mari iyi ichashanda sezvavakatarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvakakosha nekuti kana makaterera mukanzwa zvanga zvakutomutsa bongo zvozvo muvanhu vachiti komari yebepa yacho iripi toda kuiona nokuti vanhu vanoda chavanobata muruoko. Saka ndinoti inini tinenge tasvika pane zvataitemberera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa. Asi hazvinei nekuti mari yakanga nokuti mari yanga ichitoshanda yemaziki kutaura kuno iri kutoshanda.
Munorevei apa mukatsanangura?
Iriko mari yemuchadenga iri kutoshandiswa. Ndini ndakambotsanangura paya ndikati mari yakanga yawanda muZimbabwe imari yemuchadenga ndiyo yatanga tichishandisa. Iyebepa iyi yanga yatosara shomanana zvokuti yakanga yakutongoshandiswa pashoma mumakombi kutenga pamisika. Ndozva yanga yangosara ichiita nokuti yanga yasara iri pasi pechikamu chimwe chete kubva muzana, less than 1%. Saka ndinovimba kuya kwaichaita nedzikamu inenge yavapo zvinogona kunodzoredzera chimiro cheupfumi hwenyika chemari yedu yenyika. Nekuti izvo zvanga zvatosara zvaita kuti tanga tisina mari yebepa yekushandisa. Hachizvo chimiro chinotarisirwa. Tinotarisira kuti nyikawo inofanira kunge pamari yayo yekushandisa inenge iri yemusi yekubata.
Nyika ingade mari yakawanda zvakadii?
Zvikamu zvingabva pagumi kusvika pagumi nezvikamu zvishanu kubva muzana, 10 to 15%. Inganzi ndiyo mari yatingafunga kuti inga mari gatindi siramberi senyika.
Asika va gwanyanya vamwe vari kuti mari inenge yatotanga kushaya simba tichitarisa zviri kuitika pamusika wemukoto apa.
Sekutaura kwamaita mukoto and kune vamwe vanomhanya kungoreva kuti mutengo wemari wasvika papi zvisinei nezviri kuitika pasi apa. Tinoona vanhu muzvitoro vanhu vari kungotenga nemitengo chaiyo iri pamari pamutengo wemari chaiwo chaiwo pabhanga guru rehurumende.
Avo vanga vari chipanga mazano chereserve bank of zimbabwe kana kuti RBZ vapersistence gwanyanya vachitaura vari parunare kuchina. Sezvo tichitema tina divi retakarerekera, tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano avari kunzi nevamwe muzanu PF kusanganisira mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa ndivo vevamwe vari kukonzera kuti ZIG ishaye simba nematauriro avari kuita vachiishora.
Vamutsvangwa vari kutaura zvenhema, vane shungu dzakawanda musoro mwavo. Kushaiwa simba kwemari yezimbabwe hakuna kutanga nhasi, vakatanga 1997 musi wa 14 November ndaitawa form 3 ndanga ndisvika tozivi chinonzi economics ndechip. Saka havagoni kuti kushaiwa kwesimba kwemari kwemakore atakasangana namakore 26 tadosvika 27 years ndimugano ari kushoropodza nekuti pakati apa takarasikirwa nemari dzakawanda dzinonzi Zimbabwe dollars takabva nazvo paindependence tikauya paUS dollar rikashayika zvakanaka nekuti tanga tisiri productive tikaenda paRTGS currency tikabvepo tikaenda paZimbabwe dollar local tikabva tasvika manje taapa ZIGI.
Nechikonzero chemuchidaro?
Dzese dzinongofa mari idzo dzine nhau yekuti hadzisiri backed neproduction, hakuna mari inosimba kana techiti tagadzira mari senyika totadza kuita production nekuti tikasaita produce tichapesera tatenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika zvibudisa foreign currency mari yacho yobva yatanga kuita crash pa black market tiitisa marets. Chimwe ndechekuti money supply mari inoprindwa munyika irakawandisa.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Takaona Zimbabwe yanga iri number 1 pasi rese gore rapfuura pakuprinda mari nekuti mari yedu yakawedzera ne 2000% dzimwe nyika dzichiwedzera mari ne 10%. Saka izvozvo tikaprinda mari yakawanda anopedzisira aamarara, hapana muganda ini handina mushina anoprinda mari. Handisini ndinomanaja central bank, handisini ndiri kubhadhara maroads ari kubhadhara namutuli nqwe ishandisa macash. Harisati zvambotarwa kueconomics unogadzira mugwagwa necash. Chinotengwa necash ichingwa. Mugwagwa unoshandiswa inonzi long term finance, mabonds ndiwo anoshandiswa anongare 10 years 20 years kwete kugadzira road ungaonotenga chingwa. Saka mari iyo yapowa macontractors uende pamusika mutema onotenga mari pablack market maus. Saka chimwe hurumende yezimbabwe kuti zigiri budirire izvozvo vari kuramba mari yavo yehurumende. Takavataurira kuti kana imi mechitenda mari yenyu kuti inoshanda right, chitambirai kamari yenyu kumapassports, chitambirai kamari yenyu paduty. Vanhu pavanobuda kunze kwenyika vanotenga macommodities avo ekumataxshop ngavabhadhire duty nezigi. Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefiwoko hurumende iri kuramba right. Saka zigi inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki inova hurumende ko isu chedu chiipa muchatodhongi nebere.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira reEuropean Union rinoti ndiro rinotenga maruva nezvimwe zvepamagarden zvakawanda kana kuti horticultural products kubva kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose. Izvi zviri kuuya panguva iyo vehurumende nezanu PF vachiramba vachichema-chema nerekuti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zvapa kuti upfumi hugwadame. Mashoko eEU aya ndiwo anotaurwawo nehurumende yeAmerica kuti yakatemera zvirango vanotonga nedemo nekuita uori vakaita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi hurumende inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. VEU nemuzinda weAmerica muZimbabwe vanoti vanenge vari kumusika weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF uri kutanga svondo rino kuBulawayo. Mukuzeya nezvenyaya yekudyidzana kweEU neZimbabwe, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe.
Zvinokudzwa kuti kune mukana uripo kuti Zimbabwe itengese zvinhu zvayo kuEU, ende mukana uyu wagara uriko kwenguva yakareba. Ndozvo zvekuti vanhu vanotanga kutaura nemasanctions, asi mukana uyu haunambogara wavharwa, nokuti hakuna zvetinoti Zimbabwe exports neimports hazvida kugara zvambovharwa. Changa takangovharwa ndechekuti pane mamwe makambani angaiswa kumasanctions nevamwe vanhu vangaiswa kumasanctions, asi zvekutengesa nokusatengeserana zvagara zviripo. And ndinotofara ndichiona kuti EU vari kuuya kuZimbabwe here, vari kuzama kutiratidza kuti ushamwari hwo huripo uye mukana uyo huripo.
Zvinorevei mungaajekesa ipapo?
Zvinoreva kuti makambani edu muZimbabwe vanoda kutora mukana uyu, mukana wakanaka chaizvo, nokuti number one vari kuti kune chino chavano kuti duty free, kureva kuti katinenge tichiita ikoko zvinhu zvedu hazvinenge zvisingaicharge duty. Number two vari kuti vanonzi quota free. Quota free ndeya yekuti havana limiti kuti kana matipa zvakawanda zvakadai kana matekesa zvakawanda zvakadai chiregai. Saka mukana wakakura chaizvo kuti dei kuri kuti vanhu muZimbabwe kunyanyanya veZimbabwe Trade Fair nevamwe vava vakatora mukana uyu kuti vakwanise kuti vanokwanisa vavo kuexporta vaexport.
Tiri kunzwawo veEU vachiti vanenge variko kuZITF gore rino. Musika uyu wakakosha zvakadii weZITF?
ZITF yakakoshesesa kuti vanhu vanatsokunzwisisa kuti wakosha sei. Tofa kunzwisisa kuti chinonzi World Trade Organization unova iyo totongoti bato rakabutwa United Nations kukurudzira kutengeserana pakati penyika uyezve kutengeserana munyika. Saka ZITF iyo inofamba nedozvo iroro kuti tiwane kuva netrade kana kuti kutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ndo panotatsokutaridzwa zvinhu zvese zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvine mukana wokuti zvitengeserwa muZimbabwe imomo, asi kunyanyanya zvinenge zvinotengeserwa kune dzimwe nyika. Saka kana tikakwanisa kushandisa mukana yakadai seizvozvo, zvinoreva kuti vanenge vaita kutengawo zvinhu muZimbabwe vanouya vachizviona, yatoti showcasing, voona vachizviona kuti muZimbabwe unogadzirwa zvinhu zvakanaka kudai, vokwanisa kutenga.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wechitendero muIran Ayatollah Ali Khamenei vatenda mauto enyika yavo nekwavati kubudirira kwaakaita nekutumira ndege dzemhando yemadrones kuIsrael uye kudonedza zvombo zvakakandwa neIsrael munyika mavo. VaKhamenei vasangana nevakuru vemauto enyika yavo nhasi. Nekude rimwe divi, Israel inoti yakakwanisawo kudonedza zvombo zvakawanda zvakakandwa neIran munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Luke Mugobo, avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki nevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ngatinzwei vachitsanangura.
Organization yedu iripo kuedza kuti vana navana shirikadzi nemayuthi tivaitire zvinhu zvekuti vashandise maoko avo. Takaenda kuona kuti mayusi edu mazhinji vakuita maningi zvinhu zviya zviri ngatinge chirungwa donoshona tingati abstract zvinhu zvekuita zvisina maningi maoko mukati. Saka takaenda kuona kuti vadzidzisa kuti zvakakosha kuti vashandise maoko avo.
Pane mabasa akaita sei amuri kuvadzidzisa?
Vanditaura typical example yekwedu kwatiri kwetinoshanda tiri kuChipinge uko. Chipinge inzvimbo ine miti yakawanda, mawaitera, magum tree, zvekuti tinofunga kuti isusuka vana vakomana ava nevasikana tinoda kuti vashandise maoko kwavo kuita zvekunasira fenicha vari vasikana nevakomana vachiita zvekusona izvi, kugadzira sipo, kugadzira kobhura. Zvinhu zvakaita saizvozvo zvavanokwanisa kuita ndo zvatinenge tichivadzidzisa semuenzaniso.
Vana vabatsirika vawanda sei kana kuti vese vagona kubatsirika nesangano renyu vawanda sei, uyezve ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti munge muchiita munguva inotevera?
Pari zvinezvi nekuti organization yedu ichiri diki tine vana 10 vari kuenda kuprimary vatiri kubhadharira maschool fees. Kuvakomana tine almost 20 vatiri kushanda navo, vana mai tiri kushanda navo vanosvika 20. Saka kune vakomana nevasikana vatinoti mavulnerable youth ava nevamawidho achiri able tiri kushanda maningi navo tichipa inonzi psychosocial support, zviya zvekutoonana navo, totaura navo, teinzwa zvavanofunga vari vakomana nevasikana, teidiscusa navo matopical issues, teitaura navo, teivapa guidance and counseling. Ndo kwatakanyanya kurerekera ikoko. Asi nekuenda kwenguva definitely tinoda kufunga maningi ngebig program yetinofunga ndiyo inozi YEP, Youth Education Pack.
Zvichida pane vamwe vakaterera vangadawo kuti vabatirane pamwe chete nemi, vanogona kukubatai sei?
Vakasununguka chaizvo chaizvo kutibata, noti nesali ngemari asi ngemaidea chaiwo chaiwo, nekuti zvekubatsira izvizvi hationi zviri zvinhu zvekuti ungati ndoda kuzviita ndiri ndega. Saka tingavada tiri kuti vatibate. Vanotibata veishandisa foni inoti +26378563642 kana kuti +26378756524.
Nde api mamwe mashoko amungada kusira vatereri tichitarisa basa ramuri kuita iri, uyezve kurudziro yamungapawo kuvamwe?
Ndichada kupedzisira nemashoko anotika muupenyu zvakanaka kuti zvidiki zvatinazvo izvozvezvo togovanawo nevamwe. Ngechirungu ndingangoti need to be very unfortunate kuti munhu wodya sadza uri wega mamwe vachishupika kana kuti vasina zvavanoita. Saka ndaida kupesa nechitika vemawidhos edu, shirikadzi dzedu idzi nemayouth edu atiri kuona nhasi unoyo, tikavatsvakira zvekuita belief yedu ndeyekuti definitely vanokwanisa kushandisa maoko avo. Then mitoriro, kurovana nezvatinoona zvese zvekuita musikanzwa zvinopera nekuita zvishoma, because tinenge tadzidzisa a culture yehard work. Hard work ndiyo culture yatinoda kuti dai mayouth edu vangaramba vakaibatirira kuti nyika yedu ibudirire.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita nava Luke Mugobo, avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki renevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ndinokutendai vateriri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki, Sondo Rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero. Nasi ndinokupai maaudio amakatumira kuchirongwa chino muchipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yechitendero chechikristu nezvechivanhu.
Tavarege kutaura vachiti varungu vakatiunzira umwe Mwari. Mwari akasika denga nenyika napasi, haana kusika denga nenyika napasi revarungu, haana kusika nedenga repasi revatema. Zvinotaurwa nebhaibheri kuti kuMount Sinai kwakabuda murenje mana nezvihuta zvakadyiwa nevana vaIsraeri. Munyika menyu muno muZimbabwe makanga muchiwanikwa kumuti usina zita, sadza raiwanikwa pamuti. Kuchikomo chematojeni chiripo nhasi pamatipereland sauta kwaitaura Jehovha Mwari, asi ivo vakati midzimu yavo nekuti havana kunge vachiziva kuti midzimu iyoyo yaitaura kupi. Nhasi tinoda kuti tivatiudze ivo mai ava kuti havana here munhu wedzinza remwari wevadzimu wavo aitaura pamatojeni uye angavabatsire kuti pamakomo epamatojeni pataure? Havana here umwe hama yemidzimu yavo yakanga ichibuditsa sadza kumuti usina zita, vandotaura naye andouchirazve sadza iroro riwanikwe? Jehovha Mwari mumwe chete Baba, asi nhau yemidzimu nemitupo yavataura iyo werengai pana waRoma chapter 1 verse 21 kuenda ku29. Ndanga ndichida kutaura zvikuru paverse 22-23. Inoti kunyange waiziva Mwari havana kukudza Mwari saMwari, asi wakatotora Mwari kuwachimuita mufananidzo wechinhu chinofa, wakatora Mwari wachimuita mufananidzo wemunhu anofa. Mufananidzo wemunhu anofa ndiwo panowanikwa midzimu, nekuti midzimu inowanikwa pamunhu akafa.
Makadimukoma tanonoka. Ini maonero angu ndeyekuti dei zvichinzi zviri kuenderana zvitendero izvi, tingadai tose mazuva ano taakuendesa nyaya dzedu kuna Jesu Kristu, because iyeye musika wanhu wavanoti ndiye musika wavanhu wavanotumira nezvinhu akazviramba, akatumira Jesu aona kuti nyika yavora nezvivi. Jesu akauya akafira nyika, Jesu ndiye akazoitira kuti shoko richifamba richisvika kuAfrica, nekuti wakazotisiyira shoko muna Matthew chapter 28 verse iri ya 19 na 20, inoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, mababhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene.
Nhau yataurwa iyoye zvechitendero namuzvarawo ataura kuti tinotenda kuvadzimu wedu ndiwo chokwadi chaichaicho ichocho. Izvi zvivau izvi ndezvekubatira pamusoro. Ndichiri kuyeuka rimwe gore ndishandira mumwe muchena akandiudza kuti African, that's why muchisuffer more. Makarasa chitendero chenyu mukada chevamwe, saka muri kunyanya kutambura. Isu tinokoshesa midzimu yedu. Tererai makare kare kwaibikwa Mukwerera, mvura yainaya zvakanaka, kukaita matenda oenda unobvunzira masvikiwo. Chero nguva yehondo chaiyo chaiyo vaienda kunobvunzira kumasvikiro tofamba sei? Asi nekuda kwekuti vachena vaida ufumi hwedu, vakazoona kuti simba revanhu hatirikwanisi, ngati varasise chitendero chavo. Tikavarasisa zvatiri kuda zviyana godhi nemombe neufumi hwese hwemunyika muno, vanokwanisa kuzvitora. Ndo zvakaitika, ndobva vatipa izvozvo.
Kana Atete vataura nezvechitendero chechivanhu, eya, vanoziva chokwadi. Ini ndinovatsigira nekuti chitendero chedu chaitonamata zvokutoenda kuna Mwari. Tikatarisa iwoyo kuchecha vechikrishaniti, vanochengetedza mitemo inogumi. Isu isati vauya kuno nechikrishaniti kuAfrica, mitemo inogumi taingoitevedza.
Ndoda kutsigira hangu mufundisi chavasarira vari kutaurwa nenyaya yechikristu netsika. Pane pavasirira. Ichi kana iri nyaya yechivanhu, chainonetsera ndechekuti izvozvi hakuna achaziva kana kugona kuchiita chivanhu chacho nemazvo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Gati sangane zvakare zvondo rinouya apo ndichikumunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ndichikusarisai nemufaro, ndini wenyu Tanolo Kawande, ndiri ku VOA Studio 7, Washington DC.
Tinotenda Tanolo Kawande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine tambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarohwa 2-1 neChicken Inn. Dynamos yarohwa 1-0. Manika Diamonds yarohwa Cape United 1-0. Wange yaita Mangange 0-0 neNgezi Platinum. Bulawayo Chiefs yarohwa Simba Bora 1-0. Muguziya nezvenyaya yemitambo yatambwa nhasi iyi, Tabata Nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambira chikwata cheCape United neBaimo, tikatanga nekumubvunza nezvemutambo weDynamos neTel 1.
Iko zvinoizvi nemafambiro anga achiita maresults eDynamos zvakazvisingafadzi. Vanotungamira chikwata vanga vasiri kufara, masupporters vanga vasiri kufara. Saka dai kuri kunzi nhasi havana kuwana result yavawana yekukunda iyoyi, dai tiri kutotaura imwe nyaya izvozvi. Nekuti vatsigiri vacho havana patience, zvekumira vachimirira izvozvo havana. Ende uyewo Dynamos setimu hombe kwairi kwacho kwayanga irivo palogo hazvinyatsoratidze ukuru hwedynamos. Saka ndinoti result yakanaka chaizvo kunakaka nekuDynamos uye nekubhora rese remuZimbabwe.
Totarisawo mumwe mutambo wanga wakatarisirwa nevakawanda pakati peHighlanders neChicken Inn.
Mukadzitarisa timu idzodzo munoona kuti dzagara dzichingonetsana gore negore. Idhabhi. Saka nekuti dzese dziri kubhuruwayo bhora iroro ragara rinonetsa. Vakomana vanenge vachigara munzvimbo imwe chete vanogara vachitaura nezvebhora iroro. Saka kuti unyatsoti inenge inokunda imwe ndeipi unoishaya. Asi nhasi vechikinini zvavo mukatarisa pavanonyora paya panonzi paTwitter yaakunzi X zviya, mukatarisa hendo yavo yechikinini vanga vachingoshoropodza Highlanders kubva nezuru, kubva kuswera kwanezuru ndingangoti svondo rese. Asi ndazongofara kuti vakwanisa kuzadzikisa nekukunda kwavaita Highlanders. Asi mutambo uyu kazhinji kacho unongoenda kwese. Saka ndinorayira kuti changu nyanya kurwadza ndechekuti vakoma vaHighlanders ndivo vanga vari pahome, uyezve vanga vatanga season zvakanaka namurayiridzi wavo mutsva Kaini.
Totarisawo Capes United yarwa zvakare neManika Diamonds 1-0. Zviri kufambawo sei Capes uku?
Capes ndingati gore rino yanga yatanga zvakanaka, asi nyaya inonyanyonetsa kuCapes ndeyekuti havana iye yatinoti consistency. Havakwanisi kuramba vachitamba zvakanaka svondo rino nerinouya nerinouyazve. Vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya vanogona kutadza, vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya kune. Saka haisi timu yekuti mungatomira muchitemba timu yedu. Uyezve kuCapes nhau dzemari ikonei dzakati nyararei, asi kazhinji kacho mukaona yatanga kudyiwa kunogona kunge kune zvimwe zvaakutotaurika kuseri ikoko.
Nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambirawo chikwata cheCapes uye cheBaimo achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazig yapera kudhindwa yangomirira kuparurwa svondo rinouya. Asi vamwe vanoti kudhinda mari itsva uku kupedzera hoko padehwe retsindi. ZITF yotarisirwa kutanga nemusi wechipiri veEuropean Union nemuzinda weAmerica muZimbabwe, vachiti makambani anobva kunyika idzi anenge ari pamusika uyo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele, asi Musa kanganwe kuteerera chirongwa chedu mangwana nenguva dza 7 PM.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 yesonto mhlaka 21 kumabaza 2024 ngokhipu stube. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga lezi zeBank of Zimbabwe lithi elimise amakampani ambalwa ukusebenzisa amabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe izigi.
Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeyizisebenzi kahulumende izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki
abakubandla elibusayo bathi amakampani akwezela ukugudeka kwesisindo seZimbabwe Gold.
Abantu baphathelisa ama-shops gaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig for 1 US dollar.
Zaletula ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenziswa yamabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig. Iphephandaba leSunday Mail lithi sokuvalwe ama-accounts amakampani alijumilane lanye 11 abengafuni ukusebenzisa imali le. Awavezwanga amagama amakampani la noma nje kucatshangelwa ukuba adlelana lohulumende. Kusenjalo abathenga bethengisa impahla emgwaqweni bathi woma nje idola elilodwa eleMelika lithenga amaZimbabwe Gold angamajumi amabili 20. Emkambo kahulumende idola lithenga amaziki edlula kancane ijumi lantathu. Omunye wabathenga bethengisa emgwaqweni kobulawayo Nkosazana Charity Mpofu ukhala ngokwenziwa ngabathengisa imali emkambo wesitha.
Into enzakalayo ngemali yakithi le eZimbabwe esingathi iziki awungeke ukuzwisise, kodwa okukhona ngeziki ukuthi ivele yona iziki ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesileziki. Ama-rates akhona ahle avele ahlukana lawe esingawuthi interbank rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sisho ukuthi ngabantu nje from Norway abavuka sebekhweze i-rate baphinde bayehlise. Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeyizisebenzi kahulumende izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini wazi uhambe ufuna ikhokheshi yemalini wazi uhambe ufuna i-foreign currency yemalini ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngapi ivela nga onguyo controller ukuthi abatshele ngama-rate ngubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi kahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka sasavuke futhi esesithi hayi idola eseliyimali engaka.
So ngathi vele kwenzakalani kubo siphatheleni lapha mpofu osiphatheleni ncane.
Okwenzakalayo kubo siphatheleni ukuthi imali i-foreign currency ingaba ku-demand yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. isiba ku demand njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama civil servants ukuhola nje kwama civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi sokukhweza ke u demand ye foreign currency ngoba yilola lo whether i civic 70 whether yithi thina esiphila ngokuthengisa ukoda lokuthengisa sonke i foreign currency siyayidinga ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona uma standa abaningi babefuna i foreign currency sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama rentals kufuneka i foreign currency okuyiyo i foreign currency ethi yona nxa ama civic 70 eseholile sebuya kithi ethenga i foreign currency thina lathi leyo foreign currency sesiyayidinga kubo siphathelene kuyadala ukuthi ngobudemand bayo bahlale nje bekhwezile ama rate bakhweza ama rate kusiya ngedemand ye foreign currency so mina engawo engubonayo ukuthi ama rate isikhathi esinengamandla ezigi awiswa yi demand ye foreign currency ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi i foreign currency ibe ihlale ikhona itholakale ema bank ubi ithi civ 7 umuntu ophila ngokuthengisa ivani lobani ayithole ema bank yiko kuzayenza ukuthi nxa i foreign currency itholakala wonke umuntu esiba le access le foreign currency kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi
lo ngukusizana Charity Mpofu othenga ithengisa impahla kobulawayo sicocela esenkulumane ngasengisanga ukukhuluma lesiphetha amandla zikahulumende kanye lezeBank of Zimbabwe ngodaba lolu sicocela lomnumzana Patson Sibanda osekela ibandla leZANU PF njalo uthakazelela ezomnotho
yithi esesiqalisa futhi imshikashika ngoba amaZimbabweans siyantunyiswa ngama-sanctions siyantunyiswa ikuthi uthi umkhonomi wethu umelele emalini kuphela imali leyi hhayi izintwela siyibulaleni asiyibulaleni okwakhathesi izigi kayekho ezandleni zabantu anti kodwa ikhona emafonini angingathi mina ngizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezile wena busulithengisa izigi kulapho osuqalela khona ukuphathelisana khona abantu bayaphathelisa ama-shops kaba advertise ukuthi sinkwa yi 13.5 zig or $1 but wena ungavele uthi uthengisa isinkwa usithethe kolobhens ulobhens akuthengisele isinkwa lesiyana abe sekunika wena ngedola kumbe kunike nge-86 cents kumbe kuyenike ngemalini ubusathengisa ngezig usuyibiza 20 zig yona ebhenki ulobhens ihambe athatha imali nge-13 zig kulapho uqalisela khona ukuphathelisa ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitudini okwezitudini kanokabesobonakale ukuthi hhayi sizithwalele izimali zangikhona ezandleni othi ndabe siphathelise
nxa sikhangele baba Sibanda kuya ngaphi konke lokhu phela siyabona ukuthi izigi yangikhona leyo kubona vele kukhanye phela lokuthi kuhamba njani
izigi akube le consumer council of Zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele izigi abantu bezitolo babothwe ungafaki irate engekho ebank wena uyatrade uhambe wathenga izigi akho wathenga lakho kuthenga xa izihluka athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayithweleyo ayikwanisa ukuthi ebathengisa bayihoda ngayo emazweni but nxa yila umuntu angavele athengisa isinkwa sago Bakers in Lobels what umbo labo nonemba bagcwele lapha eZimbabwe but buze sithi wena 20 zig nguwe osusenza inflation nguwe osukonzerisa inflation yibo osiphatheleni asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje ngizakudla njani so ngicela ukuthi i-consumer council of Zimbabwe ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalele nginje kufonywe enye i-organization ezangena shop to shop abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho ngoba asivumi ukuthi singaphatheliswa ngokuthi ngiyeni ngabantwana bami lofu yesinkwa eyi-13 zig ibisithiya kuba yi-20 ngokuthi yena ule chance yokuthi izigi leyi ngene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha lokho ngiphinda izigi leyi ayisoze iluze i-inflation ingakasekhulethi isisekhulethi aku-social media and lakhona kokuthi siyatransacta ngamafoni then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapha kulapho uqalela khona umsindo
lo ngumnumzana Patson Sibanda osekela ibandla leZANU PF njalo othakazelela ezomnotho sixoxelaye ekobulawayo singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umthethwandaba eNew York uqala kusasa ukuthonisa icala elethiswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump ucatshangelwa ukuba wahlawula imali wesifazana othengisa ezocansi uStormy Daniels ngesikhathi kakhasela ukhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2016 utampu ya lipiga ikaraleli. Umangamele yuklopia Volodymyr Zelensky wawale Ukraine uti. Ilizwe lakhe liza kwanelisa ukwehlula ele Russia. Lingathola uncedo lwezikhali kulandela okwethulwe lidala le-House of Representatives izolo evume ukuthi linikwe amabhiliyoni adlula angamajumi ayisithupha 60.8 billion dollars yokuthenga izikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa umbukiso omkhulu ozayo. Umbukiso lo uzaqhutshwa ngoNtulikazi. Ake sizwe namhlanje ke sile ndoda elandela ezamasiko njalo eqhuba ezamasiko.
Ngiyalibingelela abalaleli, igama lami nginguPhilani Ncube weMatibeleland Cultural Awards. Sizabisile umthwenti Cultural Expo lapho sinxuse abaphathekileyo kwezamasiko iMatabeleland jikelele, ama-weavers abemgido yesintu abagudulayo bececisa izindlu zemakhaya, abapheka ukudla kwesintu, izimbongi, ikanjalo kanjalo. Sikhangelelele abagida umgido wesintu okuthiwa yihosana bevelela kwele Botswana. Kusenjalo sidinga ukuchaswa ngokuthi laba abenza ngezesintu bevelela kubo Vic Falls, Bellbridge, Matobo, Plumtree, lesigodini benelise ukufika kulo mcimbi.
Ye, bala khonapho-ke ngamafishane mpowethu.
Umcimbi lo nyaka wenzakala okwesihlanu lesithiyagalontathu, njalo sikhangelele ukuthi kube labantu abafika phose 200 bezobuka lo mcimbi. Injongo yethu ngeyokumakhetha laba abenza okwamasiko umhlubulo weMatabeleland ukuthi benze inzuzo ngemisebenzi yabo abayenzayo lokumakhetha iMatabeleland jikelele.
Ye, lo-ke ngubaba uPhilani Ncube okhokhela inhlanganiso yezamasiko. Ungadini lokusasa ba.
Sigcina amasiko
kwethu.
So isikhathi sezokholo lwesiKristu sinontukamini komo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongeke isipho sempilo uba singenile kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa ukukhulu kakhulu yikuthi usasiphile isipho sokuphila ukuze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje lapho esabala khona ku-Exodus 14 ngesikhathi sehlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngobana yilowo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantwababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abaza bagcina njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye ke abazali endaweni belulwe lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo ngabantwana ababazeleyo. Labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezithiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasisiza kule ndawo. Babe sebekhetha lowo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ukubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mina amafishane, uNkulunkulu-ke ingxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli.
unkulunkulu ke labantu ambaba Israyeli besuka eGibhithe bese eKhenani bona babecabanga ukuthi njoba unkulunkulu engunkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje bangazi bangena phakathi kwenkinga unkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami unkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobo bunzima ukhona yena uyasilwela thina sithule sime ngokukholwa lokuthandaza kwenjengoba uMose esitsho uverse 14 uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova ngoba yena akalali engutsho ukuthi abantwana bakwaIsrael besuka eGibhithe ngazothatha into le othi imap ukhangela ukuthi iGibhithe ngapi ukhangela ukubana iCanaan ngiPalestine ingapi uyafcula kule nkalakatha olwandle lokuthiwa lulwandle olubomvu unkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwaIsrayeli badabule phakathi kwalo izikepe zazingekho babengasoze benele mhlawumbe kanti le mpi kaFaro yayisiza amahashi labo bonke ukubana bababambe bababulale babuyisele ekugcineni bafika ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu baswela ukubana kuzahamba njani zihlobo zenkosi ezithandekayo ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho silandelwa khona ibuhlungu izitha zinkinga njengoba silazo akukhathalele ukuthi inkinga bani ibunzima bani kodwa kuyasilandela ukusibandezele ekhoneni abantu bakwaIsrayeli sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo kuthi wathi kuMose phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi abantwana bakwaIsrayeli bachaba emhlabathini owomileyo uNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye ngokholo olufana lalolu uMose alwenzayo lokuphamisa induku uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni ndana asikhuleke Thixo ezimanga simangalise empilweni zethu kuzube lathi izikhathi zonke amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu untungami linkomo sike sizwe ezabatsha
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa noMnumzana Mnyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku le-internet ekuthuthukisweni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. UMnumzana Masiwa ulela amalungelo ababalisi bemaphandleni ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union.
Bona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana abebe le-access ku-intanethi but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya njalo ungakhangela emakhaya akula intanethi akula amagetsi njalo even lama-teacher afundisa emakhaya ngabala wona amafoni izikole ezemakhaya azila i-intanethi
i-intanethi izifundi zisebenzisani kuyini okwenza ibe yinto eqakathekileyo kulezi nsuku
asikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-intanethi ama-research ayenziwa ngabantwana ama-projects ayenziwa ngabantwana okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project konke kuyenziwa e-intanethi but sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumente eqakathekise ukuthi okutholwa ngabantwana abase ma-town kube kutholakala njalo emakhaya
kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lesi
yebo sibili liqiniso lelo kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba ngoba ababalisi abasemakhaya akabala i-access to internet njalo bangena emadrobheni umbe kanye nenyanga. So vele into se internet bahle bakhohlwa ngazo. Nxa sesikhangela ababalisi abasemadrobheni sibona njalo ukuthi bayasusa bala bayasusa isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezishiyeshiyeneyo. But abasemakhaya babala ithuba leli.
Nxa sesikhangela ukuthuthukiswa kwemfundo yabatsha abasemaphandleni, sikhangela kakhulu ukuthi ababalisi balakho ukuba bengelalwazi olugcweleyo ngokusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku. Yikuyini okungenziwa ukuze kuphathiswe kube le ntuthuko le?
Nesithiwa sithi sifanele ukuthi kube le-wholesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet, bebe-empowered ngendaba ze-internet. Nxa singakhangela ababalisi, nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali beyela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-internet, bengela i-internet yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Ikuyini elikubona kuqakathekile nxa sikhangela udaba lolu elingakukhuthaza uhulumende kanye labanye abakuhlangothi lwezemfundo abagoqela ababalisi, abazali kanye labantwana?
So sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi indaba le e-internet ihambe kahle kahle esikolo, kufanele ukuthi wonke ama-stakeholders, ama-parents, abazali, abantwana, lababalisi bebe empowered ngendaba ze-internet lezi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Munyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, ungathinela kusasa. Kwezemidlalo, iqembu leChicken Inn namhla linqobe eleHighlanders Football Club 2-1 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe koBulawayo. Nansi impumelelo yemidlalo efanayo: Manica Diamonds 1, Cape United 0, Wange 0, Ngezi Platinum 0, Dynamo Zimbabwe 1, Tel 1 0, Bulawayo Chiefs 1, Simbapura 0. Nakukunye njalo okwezemidlalo. Namhla sixoxa lo wayedlala umdlalo wenguqu umzondi womgaza usehlala kule Bhilithane. Ake sizwe ixoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umzondi waduma ukuthi mzo waqala ukudlala ezenguqu esemncane, wadlala iqembu leZimbabwe Saints amazulu lesizwe lamaWarriors.
At one point ngakhoza ngihamba ngayadlala kwaHighlanders, whether it was fortunate or unfortunate, kwaHighlanders ngisashalanga isikhathi eside ngabuyela ngayo kuZimbabwe Saints. Ugogo wayengumuntu othanda iqembu leHighlanders, isifiso sakhe sayekuthi ngidlale iHighlanders, but ama-opportunities angikhona asabuyanga. But she remained my number one fan, even since I left Zimbabwe Saints.
Umzondi wamgaza wazalwa koBulawayo, wakhulela khona.
Ngadlala ibhora lami for amaqembu ayi-2 ayoBulawayo, which is iZimbabwe Saints and iAmaZulu Football Club. I was fortunate enough ukuthi ngakhona lokuthi ngirepresente i-country yethu iZimbabwe at all levels, should I say, from under 17, under 20, under 23, and iZimbabwe national team. It should be unfair for me ukuthi ngicompare ngithi maybe the standards have dropped, maybe the current players, they see that as a quality, but on my side, maybe I see difference. My main issue is mainly junior, amateur junior programs, which I don't think they are non-existent compared to China Sikuli.
Abantu bakhala ngokuthi abangabadlali benguqu yibo kumele baphathe ezenguqu ezibaphi.
One day maybe ngizabuyela ekhaya ngiyoncedisa nami ngendaba yebhora ukuthi silibone, you know, likhula lisiyaphambili. So for now I don't have any aspirations ukuthi ngizakhokhela, whether being a coach or an administrator.
Umzondo wamgaza ngumuntu olothando njalo inhlelo zokuncedisa labanye abadlali benguqu lentandane eziselwayo eZimbabwe. Umgaza uyadlala ibhora lokuzilibazisa eBrithani, abuye aqeqeshe abasakhulayo. Imele Studio 7, igama ezwa Jesus Banda.
Yes, siyabakhulu-ke Jesus lethemba lokuthi uzoba le mpela viki elejukela. Yes, ke sibone ke ezomculo khona manje asingeneni sibone.
Sanibonani, igama lami nguNomina, ngiphuma eChangwa ePlumtree, lapho engazalelwa khona. Umama wami laye wayephuma khona, ubaba wami uphuma eGaborone eBotswana, lapho engakhulela khona. So yeah, mina ngingumculi, ngi based eGermany. Okwamanje ngise eBotswana eGaborone. Into engazenzayo last year ezinhle kakhulu ama highlights kwakuyi media tour yami lapha eSouthern Africa. Ngaqalisa eZimbabwe eBulawayo, ngayenza uSkies Metro FM, ngavakashela iNasty University ngayenza master class, and then ngasengisuka ke ngisiyaqalisa eSouth Africa media tour. Ngaqalisa eCape Town, eJohannesburg, laseDurban. Sayenza ama radios eDurban, sayenza eJoburg, ZFM, umhlobo wenene, lapho engabe le live show also kuma platforms abo ama social media kumhlobo wenene, and science ama TV shows, ama interviews o SABC at Sport, SABC Morning Live o Trends, ngayenza labo newsroom. Yeah, so kusuka lapho ke ngasenziya e Europe, ngaya e Portugal, e Germany, locating ama DJs engasebenza lawo. Ngabuyela njalo ngaye Cape Town, ngayenza u Cape Town manyama TVs, ama radios, and then ngasenziya eJoburg. So this is what engangikwenza umnyaka lo odlulileyo, and then ngabuyela njalo ngaye eBotswana, ngayenza i media coverage encane Pula Power or Flavor Dome ku BTV, iBotswana TV, ama radios, interviews, and then lama newspapers, ngaperform njalo kukhona lapho kuphula Power le Fever Dome. Ukusuka lapho ke ngasenziya ngibuyela ngisiya eJohannesburg, ngakontinua ke nge-media tour esasiyenza, ama radios wonke nje lama TV. Kuthe kusuka lapho ke ngasenziya eCape Town, ngavala i-show ama kuthiwa yini ama media tour, ya ngavakatshela i Bridges for Music, it's a college ya music, a beautiful one, and then ngayenza masterclass, ngayenza labo Hectic 99, and then ukusuka lapho ke ngasenziya eBotswana njalo, ngavakatshela i Childline Giving Back to the Community, nge foundation yami SAA by Nomina, sadonator ke izinto ezazifuneka khona ngale ezazishota, ngaspend iday labantwana ngeChristmas. Kukuhle into ezibuyayo kathesi njalo, ngengoma lo Sean Kingston Closer to You is out, is available, iyenza kahle. I'm looking forward ukubana ngibe le video layo. Into ezinye ezibuyayo kuredefine brand, building a professional team, le new management kathesi e-Europe njalo, siplan European tour, i-African tour, lama collaborations international, sisebenza ama projects a international kathesi, angeke ngikhulume ngawo okwamanje. Yeah, njalo ngisebenza i-EP engiyenzayo. And into emnandi kakhulu engikholisayo enjabulisayo njalo, i-collaboration lami lo Sean Paul, ingoma kuthiwa ngu-All or Nothing, yabuya kathesi ngo-May. I'm looking forward to that, njalo kushoot i-video naye. Yeah, yizo izinto ezinjabulisayo. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.
Yes, siyakubonga kakhulu dadewethu, sikufisela inhlanhla empilweni. Siyakuzwa sithi uyajukajuka lapha lalapha, siyakuzwele isikhathi sakho mama. Singawugqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Ibhanga leri zeBank of Zimbabwe lethi selimise amakampani ambalwa ukuba asebenzise ama-accounts awo ngenxa yokuthi ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesindo seZimbabwe Gold kumbe izeki. Abakubandla elibusayo bathi amakampani akhwezela kukudeka kwesizindo sezeki. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umthembo Sithembayo Gift Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.